A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 9th, 2019. And this is Live Talk. I am Keith Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the late former Zimbabwean leader, Robert Mugabe, who died last week.
To join in this discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can also reach us if you're looking for us on www.voazimbabwe.com. For Shona, please visit us on www.voashona.com. And for Ndebele, visit us at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we're talking about burial arrangements for the late former President Robert Mugabe.
A high-powered delegation, including Vice President Kembo Mohadi, senior state officials, and the late president's relatives are on their way to Singapore to collect Mugabe's body following his death last Friday. His body is expected to be repatriated into the country on Wednesday.
The government has lined up several activities for people to pay their last respects to the late former president, who was liked and equally disliked by some Zimbabweans during the time he led the country from 1980 to 2017, when he was ousted in a de facto military coup.
Indications are that his body will lie in state at Rufaro Stadium on Thursday and Friday, and also on Saturday at the National Sports Stadium. He will be laid to rest on Sunday. There is still uncertainty over the place of his burial, with some relatives reportedly demanding that he should be laid to rest in Zimba communal lands. The government wants him to be laid to rest at the National Shrine, the National Heroes Acre, in Harare.
The late former president was granted hero status by the ruling ZANU-PF party, revered by many as a liberator who freed his people from white minority rule. Mugabe was vilified by others for wrecking one of Africa's most promising economies and ruthlessly crushing his opponents.
So, join in the conversation right now. Tell us what you think on this issue. You can also visit our Facebook pages. We are live streaming right now. Visit us on VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele, and join in the conversation.
If you wish to join the show right now, you can phone us at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. And apparently yesterday, Marvelous, there was a church place where it's a Roman Catholic church,
mm-hmm.
where they were actually, you know, paying their last respects to the former late president. So now it appears as if there are some people who still believe, you know, he was liked by people for coming to church, you know,
yes,
worshiping with
him. I actually believe he actually
kind of
regularly attended church. Yes.
So here are some of the members of the church. You know, we've got some videos of them. Let's get the videos rolling.
Thank you. he still had his faith, even after the frustrations of what happened. You know, the way he was removed from power. Yes, he was a disappointed man. He was frustrated. He was angry. But at the same time, I think he was able to express his faith. I think that is the positive. And also, you remember, I'm the one who officiated the wedding of his daughter. So that marked the beginning of my relationship with that first family that was then.
But he did occasionally attend our 10 o'clock mass, the service we've just had, yes, with his family. And he used to sit right in front. Yes, he liked to be where he could see it all, experience it all clearly. Yes. And I pray that God may have mercy on his soul. May he rest in peace.
He was a human being. He had his own weaknesses. But who are we to judge? What transpired when he breathed his last, we were not there. But we still say, if there's anything that he did wrong that offended us and God, may God forgive him.
We are saddened by his death because as we are fellow citizens of this country, and him being a Catholic, he used to attend Mass here, and being a leader, we thank God for the time that we had with him.
So those are some of the Catholics, you know, speaking about the late former president, Robert Mugabe. So say I want to kuluma ke kona pana university hai usehambile bakwazi wakhulumani ngesikhathi seleso. So zulukandaba namhlanje sixoxa ngakhona ukuthi uwaye ngumongameli isidumbu sakhe sikhanyukanzani siyabiswa kweZimbabwe ngolwesithathu.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tinokuchingamidzai pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Uyezve tinoti isusu tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kutaurwa nevazhinji pamusoro peupenyu hwakararamwa ihwo nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Tiri kutarisa kuti urongwa hwekuradzikwa kwavo hwakamira sei pari zvino, uyezve tichange tiri kutaura nenyanzvi nevamwewo vaivaziva mukurarama kwavo kuti vanoona sei kuti vari kubatwa sei pari zvino. Nhasi tiri kunzwa kuti hurumende yawanikwa iyo ichitumira nhumwa kuenda kuSingapore yanga ichisanganisira makurukota uyezve nevamwe vemhuri yavaMugabe kuti vanotora mutumbi wavaMugabe uri kutarisirwa kuti uchasvika munyika nemusi wechitatu. Asi regai tinzwe kubva kuna amai Monica Mutsvangwa vanotaura vakamirira hurumende vachitaura ivo pamusoro peurongwa hwekuti zvichafamba sei uyezve kuti chii chichange chiri kuitika mumazuva anotevera.
Iye nhasi uno pane delegation yasimuka ichitungamirirwa na Vice President wedu Comrade Campbell Mohadi kuenda kuSingapore kuti inobatana nemhuri iriko kuti vagobatana pakudzoka kumusha nemutumbi waformer president wedu, our revolutionary, our founding father. Takatarisira kuti vanodzoka munyika nechitatu kana vasvika munyika, nokuti munhu wese ari kubatikana zvikuru nekusiyiwa nemutungamiriri akarwira upenyu hwake hwese, kurwira kusununguka kwemunhu mutema, kurwira kusununguka kwenyika yedu. Naizvozvo mutumbi wavo uchazoiswa muRufaro Stadium musi wechina nemusi wechishanu. Vanhu vese vekumaprovinces vanenge vachipuwa nguva yekuti vaone kutarisana nababa vakavarwira munyika medu. Musi weSaturday mutumbi wavo unenge wazoiswa kuNational Sports Stadium, uko kuchauya madiplomatic community, foreign dignitaries and vese maZimbabweans vese vanogona kuzouya futi ikoko vanenge vachibvumirwa kuti vange vachiita futi pay their last respects. Burial will be on Sunday, inenge yavepo Sunday musi wa15. Urongwa huzhinji tange tichizokupai nokuti pane komiti iri kugara pasi together nemunhu wese anokodzera kugara naye kutaura nekukoshera kwababa vedu. Saka urongwa ihwo ndezvidzidzo kwamuri nawo.
Apo tiri kunzwa isu mazwi amai Monica Mutsvangwa vanova ivo gurukota rezvekufambiswa kwemashoko munyika vachitsanangura ivo hurongwa hwekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ava vakati siya nemusi wechishanu. Asi takaona ipapa apa pakupera kwevhiki nezuro pakabudawo imwe hama yavaMugabe mbuya vekwaZvimba vanga vari kutaurawo emashoko ekuti havasi kufara nemabatirwo akaitwa vaMugabe pavanga vari kurarama. Regai timbonzwa kuti vanga vari kuti chii hama yavaMugabe ava vachitaura ivo vari kwaZvimba.
Hamumbofa makamuwana ndapedza zvangu. Sekolah ambu sama kamu wana sanggup tadi. Kana. Apa tunggu? Ambu gabi. Dua angkan jarak ini munuk. Baca Cina, aku daru kuah baca Cina.
Titi.
Mati. Aiyu, aku asim bolan aku. Ini asim, kena yo saya makan makan makan. Benam nangka gua akan pinjam apa? Jom berafra. Ini kena pinjam aku stokis. Ya, aku prepared. Tuk ibu apa angkasa sih? Cukup ada cangkir awal saja. Tapi main gay. Aha. Tidur kuat buat sih. Tidur kuat jika. Aku bosan jika kan. Bagai apa kali kamu nak ada kakak kaya? Kau tu buat apa nak beli siapa pun jadi ni kak? Tidur bukan. Ayo, wakati luwa jisa chai, zwanike sisu chai wakwa gushungu. Chai, kwa shita wanga jisema pataru, wazikana.
Ya, sita wazi, wamonita uya.
Aiwa apo tiri kunzwa kubva kune hama yavaMugabe vanga vari kutaura ivo kurwadzikana kwavari kuita vachipopota kuti vanga vasiri kufara kuti hama yavo yakashaikira kunze kwenyika. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kutaura ipo pano, uyezve kana paine vari kudawo kupa mazwi avo pindai muchirongwa, nyorai nhamba dzenyu ipo pano patigowanikwa tichikufonerai. Pamunei muchinyora nhamba, moonazve kuti manyora nhamba makaisa macode numbers enyu kuitira kuti tikwanise kukufonerai. Gibbs.
Yes, ya wana kuti mavela sikula mantu wa sabi ngini. Kuna pake ku Facebook page, yes, ndevele ni bakuluma. Aba Facebook kuluma. Mwenye wapo, umetu zita Mox uti linjani. Msa waze ni Latis Lalele Tube. Seko oli, kunjani kuna ngapo, ye, uti spiganele zonofobia kuna ngale kule South Africa. So, ngizwa kutuake, we've got our first guest, and that is Mr. Philip Kaule. He's a former Cholocho senator. Welcome to the program, Mr. Kaule.
My brother Gibbs.
Yeah, thank you for joining us
thank
tonight.
Thank you very much.
Thank you, sir. So, akusitele baba kaulu kuti limelele kanganani ukuti isitumbu sika Moyi sivilethwe kule Zimbabwe. Njalo liza kwenzani? Kutwaliza kuya Harare liyabelisiyanga?
Amalungiselelo akhona Gibbs. Lanqanje ikakhulu kuphuma nje konke uminister weinformation uyethulile nje uhlelo. Namhlanje ekhuluma lama journalists ele press conference ekhuluma ngokuthi umsebenzi okwakatheso kusokwenziwe iqula elithunyelwe umongameli elikhokhelwa babu Muhadi elithunyelwe khona ngale eSingapore ukuthi liye thatha imizimba ka the former president ubaba Mugabe akubuye ekhaya. Kodwa okuningi kusenziwa kusalungiselelwa yiyo la amacembu abuthi ahlanganiswe ngumongameli agoqela abemuli yakomgabe labebandla libusayo lezanu PF lezisebenzi leziphathamandla zikahulumende ezikhona emsebenzini lo umsebenzi laba kwemuli yakomarufu imuli zonke ezikababa lomama zihlangene khonapho lazo zikhona kumacembu nalawo. Ngokunjalo ukuliqembu lele lilo liqoqayo elihlanganisayo amalungiselelo sibili ahamba kuhle kakhulu. Akuswelakali khonoko Gibbs ukuthi abantu bayakhuluma lokhu bayakhuluma lokhu lebulenjini bafaka lokhu nalokhu bafaka izinto ezingayishizo. Hayi, kodwa okukathesi uhulumende ubambile sisiya phambili lanxanje izinto lezi zisenzakala nendlela nale zenzakala ngayo ukuthi kulabanye abasuka bebe nemibono etshiyeneyo kodwa asikezwa ukuthi kulo supho sibona ngani nje okwakathesi izinto zisahamba kuhle njengendlela esiyikhangeleleyo ukuthi kusiyafika isidumbu siyabuya umsebenzi osuyenziwe lapha nezinduna zesigaba khona ngale kozimba sezihlalile zayenza lokho kodwa abantu balokhu bekhuluma nje izinto ezingayisizo kodwa ke okukhona ukuthi umsebenzi uyaqhubeka sibili.
Hayi, siyabonga kakhulu ke baba Gawulese, cela ubambe khona becingwani. So what Mr. Gawulese is saying is that everything is going according to their plans. So he says, you know, some people have gone to Singapore to collect the body and that they are expected to go to Harare, you know, for the time when they are supposed to lay their last respects to the late former president.
That's on Wednesday?
Yeah.
Okay. Tiri kunzwa kuti tine mumwe munyarikani wedu parizvino amai Margaret Dongo vari panhare regai tiende kwavari tinzwe. Hello, amai Dongo.
Makadi yenyu nesine vateerezi.
Aiwa, tiri wadi. Motipo pfungwa dzenyu nezvatiri kuona zviri kuitika parizvino.
Hungu ndanzwa kuti muchakabvu chitunha chake chichauya musi wechitatu. Ndanzwa pane izvi zvisinzi chezvoenda kurufaro, zvabva kurufaro zvoenda kunational sports stadium kuti vaonekane nevanhu vozovigwa musi wesondo. Ndo manzwira akaita izvozvi mitemiro yenyu manerana. Ndofunga hatisati tanyatso tatonzwa kubva kuhurumende. Asi munongoziva zvinhu zviri kutaurwa zvakasiyana. Vamwe vari kuti iye Muchakabva akati anoda kuvigwa kumba kwake kwazvimba. Saka hatisi kuziva kuti vachavigwa finally kwazvimba here kana kuti vachavigwa kunational heroes acre.
Munoona
sei heroes acre inenge yakati omei because vakadaro vanenge vakanganisira Muchakabvu because he was a principled man. Iye Muchakabvu akati iye munhu anenge apandukira musangano haende pashiraini iye. Munhu anenge aita zvisina zvisiri mugwara remusangano haende pashiraini. Muchakabvu paakaburiswa mumasimba ake, paakatorerwa masimba ake achibviswa pasigaro, akabva ati ini zvezvano handichada, ini ndaakutosapota hangu kana opposition pamaelections. Ndo zvaakataura izvozvo. Naizvozvo unoona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvisina kunyatsova kutsarukana, nekuti kana muchida kuita history munofanirwa kuteedzera mugwara zvinhu zvamunenge mapolisi zvamunenge maisa pasi. Zvinoziva kuti mutungamiriri wenyika Comrade Emmerson Mnangagwa vakatakura mutoro wakaoma wokutsika naivo zuva ranhasi. Hurukuro dziri kutaurwa sanika vanhu vakaita sesu vakanga vari varyosungu tiri kubvunzawo kuti ndaba nini akakanganisa zvaakakanganisa. Asi ane zvakanaka zvaakaita, ane zvakanaka zvaakaita. Ndiyo umwe vakavanga vachitungamirira bato reZANU PF ivo vamugabi vari secretary general. Asi vakanzi vakatengesa kudaro vakanzi havakwanisi kuenda pashrine. Saka handioni zvichinyatsoumba nhoroondo yehondo nenhoroondo yeZimbabwe kana vachiti akanga akatungamira ZANU ari kwachecheche ari kwachakoko mukedzi. Haana kunzi apuwa ruremekedzo rwakapuwawo vanhu vavaakashanda navo vakanga vari pasi naye pasi pake pamusana pekuti akakanganisa. Ko mutungamiri akazenge akanganisawo zvaakuteketudzwa here? Nekuti mutungamiri wongu tinobvuma kuti vakaita basa. Hapana anoramba. Asi tiri kuti kana maisa mutemo maisa hwaro, teererai hwaro hwamaisa kuitira kuti vadiki isu tizozivawo kuti zveshuwa vanhu ava vari principled.
Aiwa batai ni makadaro amaidongo. Gibbs Mukunzwa, you're hearing there from Maidongo, who's actually bringing in another dimension to this whole saga, as the body of the late former president Robert Mugabe is expected to come into the country, but nobody really has a clear idea of will he be buried at the Heroes Acre or at his home state. So she's bringing in another, you know, different dynamic, saying that, okay, we saw there were people like Ndabaningi Stole, who also passed on. He was not in ZANU-PF and he was not given that honor of being laid to rest at the Heroes Acre. And Mugabe himself actually put up that rule that if you're out of the party, you cannot
and
be buried.
And you are out of the party.
That's the story. So we wait and see.
So maybe Mrs. Tongo, just one question. I'll ask this in English. It seems as if you are fighting with the late former president for a long, long time in terms of elections and all those kind of human rights issues and so forth. In less than a minute, can you describe how you feel today following his passing?
Let me say, when a person is dead, he is dead, and everything dies at the same time. I don't have any grudges over that, but the thing is, I just want people to be principled. When they see a certain policy, they must follow it up. And then that's my position, and I'm a principled cadre.
Thank you very much. Dr. Slobaba, come and lapa, marvelous.
I want to know what you name today, we will talk. Hello, caller.
Hello,
Makadi enyu?
Novara Makadi enyu.
Aiwatiri wadi tiri kutaura nani uyezve tiri kutaura nemi muri kupi?
Muri kutaura na Brighton ngoni dzashe gati ndiri kutaura ndogambiri.
Taura itinzwi.
Aiwa ini hangu ndanga ndakangotaura pamusoro pasekurura, aiwa vatisiya zvavo asi tine zvakanaka zvizhinji zvatakaona zvekuti takakurawo vana tiine tsika dzakanaka dzakatichengetedza zvokuti mucrime chaiwo muzimbabwe haina kufanana nemuno musouth africa matiri yezvi tinogara tichingotya kuti hakunobudisirwa banga nemwana wechikuru chaiyo saka izvozvo tangatingotiao nezvari kanaka zvakatiitirawo sekuru munhu anotadza asi totiregererawo izvozvo hatingodaro saizvozvo ndo upenyu
Aiwa mashoko makuru. Tinokutenda ichaizvo. Ko panyaya iyi yekuti voradzikwa kupi munoona sei?
Panyaya yekuti voradzikwa kupi pachivanhu chedu kana mufu achinge ataura hati kuti ndokwandinoda kuradzikwa. Ndinoona sekuti kazhinji vakuru vainguwanza kuti zvanenge zvataura mufu ndo zvavanenge vachitevedzera kuti asiva hako nemaererano nevakuru vanonga vachiona kuti vakafamba sei pakutungamirira nyika apa ipapanhewo kuti vangapatura kuti asi nenge ichiona kuti nezvakataura mufu ndoona sekuti zvakanaka kuti
zvaizvozvo aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka
maita basa
yes lo baba ke ukaunda ecingweni lapha kodwa singakukaunda ngembale okuthunyezwe ngupolite kwakuba maphosa ukakuba uthi mina ngilandaba lokuthi umgabe ulahlelwa ngapi ayelahlelwa lapha alahlelwa khona kumbe egangeni angikunakile konke lokho ngoba ubaba lowo wasona okumangalisayo then kuzobuya nkosinathi mdluli uthi lo muntu kangcwatshwe eheroes eka lapho okulele abanye bakhe khona ye sithathe ke ubaba ukhawunta baba khawunta kunjani
yebo baba ngirank linjani
lina siyaphila kakhulu so ke nathi udaba lapha khawunta sikhuluma ke ngakhonoku ukuthi isidumbu sikamoyi sikhangelele ukuthi silethwe eZimbabwe ngolwesithathu bese kusenziwa okuningi lokhu ukuthi eRufaro Stadium ngolwesihlanu kuzobuya ke kusiya phambili usiya khonale so wena ungathi ngakhonokho
hayi mina ngithi kandasele hero kandasele heroes nani ngoba ziba bayiyakhayo bamele batshengise ukuqakatheka kwayo kuyamangalisa ikakhulukazi bona abantu abaphezulu abalizikhundla zisenze bafundileyo nxa sebethe batshona bathi bafuna ukuyingcwatshwa ebazalini babo so manje sokungani kuthiwa khona kutho ukuthi abantu abangazilitho yiba kumele belahlelwa kuma-heroes lawo nxa ngabe kuthiwa i-heroes yinto eqakathekileyo yiba bamele bathengise ukuqakatheka kwayo so kuyamangalisa nxa sebethe bathula kumbe sebebona ukuthi isikhathi sesihambile sisahambe sisegotini sebeqaa ukuthi ukuthi
umereng ga ntse ke tla pele ga lokho a ke understand le how come so nna nga ba ntse ko ndile ke ntse ka ga tlile se ke nge khawe a le tla re tsena khawe le makhawe nna ke la khona ntse ba tikhawe le pele ke khawe ga e kona ga le se ke nna ya ke mfanele ntse le nga futhi yena nge ngayo mkhulu se ke o ya le ke nga ga ha de ha ye ntse ke ntse ke ntse ga e kona ga
Hayi siyabuza kakhulu ke Khawunda sibonga kakhulu ngathi nokusasa baba.
Hayi ngiyabonga baba.
Yeah, so according to Khawunda it should be late at the Heroes Acre. He says, you know, it's strange that some of these people say they want to be laid to rest in their places of origin.
Mm-hmm.
Instead of the National Heroes Acre, they built it. So you must go there.
Very good, you know, interpretation right there. Tunaku kwa service varipala ifi dedu parijino pa Facebook page yedu ye VOA. Shona, Crescenzi ya show. You know, I'm watching you from Jameson in Johannesburg. Cuthbert Maposa. Anzi, tiri popa mepo. Tunaku taurao, please. Tifonerei, ai watakufonerei. Blessing kamuserero. And I'm watching you from Cape Town Park ku Johannesburg. Sylvester Matunga Gapara. Anzi, inindiriku, nini refugee nekuda kwa mamu. Gabe. He looted the economy ye Zimbabwe. Ndo maoni rabo. Brian Malone Kaskwa anzazi yangu ilikuta urayanza. Hey, marvelous mtlanganya huye family. Magadi kwa murikoko. Top 10 yedu Shamiso chino timba aruti ndifone rei vavaisa namba zabo. Top 10 wedu Jason Banda ati chayakare ndifone rei ndu vavaisa phone namba yabo. Top 10 yedu Ruben Mazamba ni anza I'm watching you from the UK. Towe ya kwa muri Maidongo. Chichimbo tarisa nurondo ye upenyu. Wakararama na vamugabi pane zvamungati mimi vacharangarirwa nazvo here parizvino zvakanaka uye zvende papi pamungati mimi vakanyanya kuzokanganisa pavangashurwe nevamwe
atindi kunyepa vamugabi vakashanda vamugabi vakasimudza nyika inini vakashanda zvekuti munhu mutema akawanikwa achibudirira kune vanga vachitambiravo ruzivo rwavo munoziva kuti nyika dzese dzinoyemura dzidzo yakabuda muZimbabwe vakavaka zvipatara vakavaka majeri zvakare vakavaka mazvikoro vakavaka mauniversities akawanda saka vane vanhu vakawanda vakadzidza iye zvino kutaura kuno the whole world nyika dzese dzinokurudzira dzinopa mukurumbira kuZimbabwe nyaya zvichibva kuna vamugabe vamugabe vanga vari munhu uya aiteerera kubva kuma1980 kusvika kuma1990s vaiteerera zvido zvevanhu vachiita zvido zvevanhu asi pakazonga papaya inini chandinoona ndechii ende vanhu tinoona zvakasiyana ini semunhu akakudzwawo akadzidziswa naSali Mugabe hapana chinhu chakasimba fanika munhu wemudzimai munhu wemudzimai mungangomushora zvenyu but pachirungu tinoti ndiwo mafirst advisors kudai mai Sali Mugabe vanga vari vapenyu kutaura kunokuva Mugabe ingadai vakaretire in time kuti varambe vakachengetedza legacy yavo varambe vakachengetedza integrity yavo varambe vakachengetedza mukurumbira wavo asi pavakazoenderana vaenderera mberi vapinda muno humwe urongwa nemumwe neumwe upenyu upenyu hwavo wese hwakabva hwachinja zvinhu zvese zvabva zvachinjawo munyika zvichichinjira vanhu vakawanda naizvozvo ndoizvozvo zvinongorwadza asi chinorwadza chikuru ndechekuti mashandire avakaita anoyemurwa nevanhu vakawanda ndinoziziva kuti kune mawall veterans achiri kunyunyuta nanhasi asi mawall veterans haatani kuregerera naizvozvo but asi mune zvimwe zvese vakaseenza zvakanaka kokupedzisira uku ndodayira kuti zvakaita zvazviri pamusana pekuti vanga vakura uyezve pavakazopindawo kuroorawo zvinhu zvikamasamba achibva asiyana neutungamiriri hwanga hwakavatenderedza ndo hwakaparadza unini uombarume hwamugabe
aiwa
vanhu vaya vakaita kuti vamugabe vadzikisirwe Saka naizvozvo ndiri kuti ehe ndine urombo nekuti iye zvine zvakashata zvese zvakuonekwa kuna Mugabe asi Mugabe anga asingatonge ega avaitonga aine makurukota ake zvaanga aine makurukota ake aipuwa advice nemakurukota ake iye ozomira pamberi otaura asi akaita munhu akasungirirwa dara dara racho raakasungirirwa iye rakazoremera iye kwokugumisira naizvozvo ndiri kuti inini chanetsa ndechekuti ndiye aisungirwa dara otaura zvinhu zvaanoziva kuti ramangwana haziye kuti rinenge rakamira sei.
Aiwa tinokutendai batai yenyu makadaro maidongo tine mumwe ari panhare atimbovatora ndisandau yako auri Gabes. Hello caller.
Hello makadii.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Onge muri kutaura naGizmo ari kuBulawayo.
Taurai tinzwe kwakadii kuBulawayo?
Aiwa kuBulawayo kwakafanana nekunzvimbo dzese dzemuZimbabwe nhamondo yakapoteredza Zimbabwe.
Aiwa taurai tinzwe mafungiro enyu.
Ini nhangu chekutanga ndinogwadziwa zvikuru nekuti siya kwaita president former president Robert Gabriel Mugabe. Comrade Robert Gabriel Mugabe munhu akasevenza zvandingati zvakanaka chaizvo ndinowirirana nemutaura achangobva kutaura although vazhinji tingazopomerawo kuti matambudziko enyika aya akatipoteredza nhasi akakonzegwa nawo hongu tingadaro hedu asi iri mumuono wangu nekuda kwokuti Comrade Robert Gabriel vakanga vasiri kutonga vari vega vaiva nevamwe vakanga vakavapoteredza vakanga vachitonga navo zviri pachena kuti vamwe vakanga vakavapoteredza ava andivo vakanga vatokonzeresa zvimwe zvinhu zvatiri kusangana nazvo nhasi wai zvichidaro because mukatarisa vachibva Comrade Mugabe azvaiva nani zvaizvo mukatarisa upenyu hwemuZimbabwe iko zvinezvi ndikakudaidzai kuti imi muri kure muri kuAmerica muita zvokuhwa mahwira hwira asi kana mukatenderera mukanzwa nesu tiri muno muZimbabwe mukafamba vana muZimbabwe vari kutambudzika vari kuvara about 3 hours vachilaina pamabhazi vachidini vachibvana 3 a.m. munhu anenge amuka obva oenda pabhazi na 4 a.m. ozvichaisa kubva mabhazi na half 9 p.m. ozondosvika kumba na 10 zvaitiwa nehurumende yavapo nhasi akanga akatenderedza Comrade Robert Gabriel Mugabe kureva kuti hurumende iyi yavapo nhasi kati vatevedziri kati vamwe vakashandidzana navo ndo vakanga vakaipa ivo havo munhu akanga akanaka chaizvo vakatisiya nyika yakanaka tichitenga mazai edhora tichiguta chingwa tichidya tichiguta ndinoti hangu mundarao iyo akaita zvinhu zvakanaka chaizvo although tingavapomerawo ofuch hatingazoti 100% perfect kune zvimwewo zvavaigonewa apo neapo asi murume uyu munhu akasimudzira zvinhu zvakawandisa chaizvo muZimbabwe akasimudzira dzidzo vazhinji vedu takadzidza chaizvo vakaita kuti nyika yedu ive iretewe pari nani muAfrica nemuworld in terms of education neno mugara yakaramba aripo zvimwe tingadai tiri nani because
asi kamukoma kwamuri ikoko kuBulawayo vazhinji vanochema panyaya yeguku rahundi zviri kutambirwa sei kushayikwa kwavaMugabe ikoko kuBulawayo?
Ndanga ndiri ndine inhangu ndiri mushona ndanga ndichitaura nemandevele munguva yapera iyo infact vangotidenha vamwe vakatidenha vakati nguva yechishona yakapfuura because munhu akanga ari mushona adini ashaya Robert Gabriel Mugabe zvikainoumwe anga ari padhuze no munhu angabva wani mushona zvikanzi munhu angabva asisiri chunhu Mugabe ndio ari right because munguva yekukura hwindi vanopa emphasis yavo kuti munhu akanga akakonzeresa munhu akanga ari top leader ndivo president vatinavo nhasi vanoti vaMugabe vakanga vakanaka vaiva munhu ari right ndinivaso kuti vanhu vari kuBulawayo vanotoyemura zvikuru sei upenyu hwaMugabe vanoti kana kune mazita akanaka chaizvo mumatungamiriri mutungamiriri watinawo wezanopeswa kuti wegovernment yeZimbabwe vanoti ndera Comrade Robert Gabriel rekuti Gabriel vati inglozi vanere kuti tiyamuko
mukoma aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka kuBulawayo ikoko tinotenda chaizvo.
Aiwa tokumbirawo murambe muchitifonera chaizvo tinenge tida kutaura kazhinji ndonzi give more chokera.
All right, aiwa tinokutendai. Thank you so much. Gibbs, you're hearing there. I think this young man in Bulawayo is a strong supporter of the late president Mugabe. He says even his name, Gabriel, signifies the name of an angel from above.
Mm-hmm.
So he's saying, I asked him that, how is the community there in Bulawayo receiving the news? So he said,
mm-hmm.
People have, you know, different opinions, but he thinks some of the opinions coming from the people there is favorable.
Baba Kaule, usakwenda kwani?
Akulubi.
Yeah, Baba Kaule, umzulu baba osalukhuluma la. Uke wabamba udaba lokuground. Udaba lokuground lolu kanye ngazana abantu abaningi. Uyabala la ama WhatsApp messages, uyabala konke sibili abanye bathi nga kuya ngabo ngawo baba lo ulahlelwe gangeni adliwe zinyoni. So ke kube sokusiba lo baba lo osalukhuluma bathi ukuthi Gabriel lokhu ngani kuthiwa ingilosi. So ke akusahambelani konapho. Nxa ungakufaka wena sibili esintwini, ukubeke sibili kube sobala, ungakubeka uthi
nginanzelela ukuthi abantu baphatheke kubi ngobaphatheka kubi ngodaba lwe-ground njengoba sisitsho nje. Kodwa ke okuqakathekileyo esimele sikukhangeleni njalo ukuthi abantu benjalo balembono etshiyeneyo, ikakhulu abaphatheke kubi ngendaba yeku-ground yibo abantu basemathebeleland abangale emashonaland, hayi abazange bekubone lokhu abakubonanga. Njalo izinto eziningi bezisenzakala futhi kakhulu khona ngale emashonaland ngesikhathi kusenzakala ububi ngapha emathebeleland emashonaland into zonke zazihamba. Ngawo-ke bona abantu abanjalo bayashiyana ngembono okuthi hhayi lapha kwaphambaniseka indaba yane kukurawundi. Kodwa ngibona ngani bese sihambile ibanga elide kakhulu, kodwa ke indaba kade kudinga kwele ukuthi ngasikhathi sanisana ubaba upresident former president Mugabe kazange enike abantu ithuba lokuthi bakhulume ngayo indaba ye-ground ilungisiswe njengakhona okusho kwenziwe ngumongameli omutsha upresident uMnangagwa. Uthe yena hhayi asikhulumisaneni ngayo nabayizinduna zaphuma zaphuma lazegcekeni zathi ukuthi hhayi indlela okumele kulungisiswe ngalo daba lolo yilono lalo lalo lanxa ithi indaba endala, ngoba kambe indaba le isindala kakhulu kodwa yikwenti iloku iseli yasalinga ingathethwanga kuhle, yikho lokhu isiba indaba lokhu ivuka abantu beloku besiba lolaka bethi hayi abulahlelwe egameni ngabe unjani njani izinto ezinjengazenezo. So ke yinto izinto ezidinga ukuthi abantu njengoba siye siyafunda khonapha ebantwini kwabakukhulumayo, ngoba yinto esemoyeni yabantu. Ube kathi uhulumende umele akukhangele khonokho abese siba le ndlela yokulungisa ukuthi kungabuyi kuphinde kube kulokuhlupha kukhulunywa ngakho kokuphela kusiya phambili.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke Baba Kaule. All what he's saying is that the ground issue is still a hot issue.
Mm-hmm.
And the late former president left without resolving that kind of an issue.
Mm-hmm.
He says he should have actually resolved it in one way or the other. You know, but I still remember at one stage Mr. Mugabe said it was a moment of madness, but it didn't go beyond that.
That's
so
true.
He says he should have taken to himself to resolve it before maybe he died.
Mm-hmm.
So, Masmanda, what do you think of it? Masmanda, what do you think of it?
Yes. Mina ngithi umgabe kahambe emzini wakhe ayegcinwa khona. Lokho uthi uyasiwa eHiroshi yayikhona. Usemuhle yini njengoba wamkhipha kabuhlungu soyana emxotsha njengenja nxa esesile abesesithi kabuye eHiroshi. Futhi lo baba ugabula lo into ayikhuluma yimbi ubaba lo uyasiqonula kakhulu. Uyasiqonula siba ayikhona mbijani ngoba enjena igukrawundi le yena unabazali bakhe abafayo ngegukrawundi njalo umgabe wayengayedwa ayesebenza la ubebulala abantu bakhona bayaziwa.
So ke wena ubona ngazani pho ke ngakhona okwangazange akulungisa umgabe kuzalungiswa mbani manje?
Anti wayo labanye bakhe bakhona phela wakhokhela so.
So luyalungiseka udaba lolu loba sehambile?
Luyalungiseka noma sehambile. Bona laba esebenza labo ababe yibo abalukhokhelayo bengabuyela emuva ngokuthi umgabe seluphele, ngokuthi umgabe sesile, abalulungise bakhona bona ngabo.
Hayi siyakuzwa sibili uyayichaya phosela ukugcina mama.
Mina ngisho njalo ngithi hayi ngokwegugura unde lokho kukhulunywa ngugabule esesithi umgabi akhohla phindi yena lo wayenguye wayehamba le gugura unde yanje eyayibulala abantu. Mina ngangisendaweni yenkayi ngizazela yonke into eyenzakalayo nginje ngilesinyalo esokuthaka igugura unde yona leyo. So ugabule angayenzi njalo uzazisolisa ngabantu. Kakhulu abantu besindebele sakuthi ubaba lokazama ukuhlonipha.
Utheni kanti?
Hayi osengani usekucombacomba usengani sefuqela umgali sengani sefuqela umgali ngokuba usefile kade lekeleleni isikhathi sonke lesi njengoba umgali kade saphile. Abantu laba babezithula umgali bona laba bakhona yibo abatongayo ababezibo abalungisa udaba lolu abavela balezi.
Hayi siyakuzwa masipanda sibonge kakhulu sibili ungadinga kusasa mama.
Hayi lami ngiyabonga kakhulu ibadinga ngithabile kakhulu.
Hayi siyabonga kakhulu ke papa hayi mama kuquma ke ucingo ulalele ke emsakazweni ugawula uzangena khonapha. Baba gawula akumphendule ngamafutshane baba.
Nokumphendula hayi ngiyabonga mama umbono wakho nalo ongayisiyo. Mina ngithe ngicela uzwisise kahle. Ngithe umgabi indaba yekukurawundi wayemele ayiphethe esaphila. Yikho abantu bekhuluma kubi ngaye, bekhuluma ngendaba yekukurawundi. Wena usukhetha ukuthi ikukurawundi usuyinika omunye umuntu ukuthi ngikamnankava kumekabani. Mina kangikho khonapho, ungamfaki khonapho. Mina ngithi umgabi nguye wayebusa, ngesikhathi abantu bebulawa umgabi nguye wayebusa, umgabi nguye wayengupresident, nguye wayengu-prime minister ngaleso sikhathi. Nxa usuthatha omunye umuntu wayengemuva usumnika umlando. Uyakhetha mina ngikhethi ngithi umgabe nguyo wayemele esaphila abe nguyo omayo ethi hayi indaba leyi singayiphetha njani kukhulumiswane nabantu njengakho lokho sokusenziwa ngumnankagwa kathesi. Yikho kwakumele kwenzakale emuva le ngoba kwakufa abantu. Ukuthi abantu bakithi bafa ngiyakuzwisisa khonokho yikho ngisithi mina indaba leyi ngabe yalungisiswa loko ukuthi angikuzwisisi awusikho lokho kukhulumayo.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke baba gawule sicela ubambe khonapho ungayikhatshana. So what the last caller was saying is that you know she didn't understand what Mr. Gawule was saying.
Mm-hmm.
She thought that Mr. Gawule was pushing all the issues to Mr. Mugabe.
Mm.
And she was saying, you know what, this issue of Gukurawundi, there are some people that she knows who participated in it who are ruling right now.
Mm.
So she says it's easy to resolve it if those people actually want to do that.
Okay.
So she's adamant on that, and Mr. Kaole is saying that yes, they can still tackle it. Mm-hmm. They're doing it, so hopefully they'll do it. So talking is slow, Baba. Come on, Kunamanje. What is with the slow one? Kunjani Floyd?
Yeah. Tu kunjani?
Nyapila, Baba. Kunjani?
Nyapila. I'm feeling kumanda nze tembisa.
Yeah. Agucho, Baba. Uti inda wakam kabu ibona jan.
Mina tuwe umkabe mina. Ngokwami ngiyabona abantu bebayakhala kumbe benzani for mina kulani side vele kabuchayi lutho ngoba lo baba lo kunje nje lapho sesikizwa ngamagama amanye amagama angekho mnandi ngendaba zakhe indaba zakhe yenimgabe lo. So ngiyayizwa lale ndaba yokuthi kumele angcwatshele ngaphi akahambe wayengcwatshele khona iHeroes Acre noma azangabe yihero angcwatshele khona ngale ngoba uye vele wayechithe le ndawo so akahambe wayengcwatshelwa khona umgabe kahle kahle. Angazi ukuthi mhlawumbe uthe esifa wavuma izono zakhe kumbe kanjani asazi kodwa lwani ubaba into wayenzayo elizweni lakithi yabona uma kuthiwa umuntu uyathethele loba uNkulunkulu engamthethelela kuthi ngezindlela ifeyi yabe ingekho lwani ubaba uhlukumeza abantu kakhulu. So mina kimvele kakungihluphi ukuthi ufile kumbe unjani vele akula nto njengayikhuluma ngalwani ubaba ngithi mhlawumbe ikhona into wasenzela yona esingasala simbonga ngayo nje esingathi uyihero kakahamba ayingcotshelwa khona iHeroes Acre ngoba yavele yadalwa wuye kahamba ayingcotshelwa khona kodwa asehero lwani umuntu azange abe yihero vele asoze abe yihero futhi angazi ukuthi la makubhalwa ihistory yakhe kuzobhalwa ngani lwani umuntu bazomkhumbula besithini abantu bazomkhumbula nje ngohluku olwenze isizwe sasezimbabwe siyahlupheka manje kunguye lwani umdala loya. So akulanto Dube okunengingakukhuluma nje into engishoyo ukuthi abadecide ukuba ngingcwaba kuphi whether ungcwatshele kuphi noma ungcwatshele noma ngathi bamngcwabele khona lesingapho kuyafana akuda msebenzi nanomuntu uthethele bemletha ngathi eZimbabwe akuda into ayenze eZimbabwe wamuse nje ilizwe nanomuntu.
Hayi ke siyakuzwa Vivian. Uthesibonga umbani baba.
UNdlovu, UNdlovu.
Yes, sibonga kakhulu Ndlovu ungadona kusasa baba.
Ngiyabonga Dube.
Yes, so that is Mr. Vivian Ndlovu. He's very angry. He says, you know, Mr. Mugabe committed too many atrocities.
Mm-hmm.
Whether he's buried in Singapore or wherever, that is not his business. Mm-hmm. He says, well, they can bury him at the National Heroes Acre to him. It doesn't mean a thing.
The opinion is so divided. It's amazing. But I have a caller on the line. Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi, tukutawara na nuye jemurkupi.
Oruku tawara na wabanda wariku South Africa pa midranda apu.
Tawara itinzwe wabanda. Kwa kama mira sayi ku midrand nasa.
Aywa, kujene kwa kanyara ruoku.
Hey, tipeo ufungwa zenyu, neiri mudariroi.
Nyairi mudariroi inyaya ya ntuno wana se isinganyanyo kuneta za kanyanyisisa.
Mm-hmm.
Vanhu tingatonga nematongero atinenge tichifunga nawo yekuti munhu wakanaka kana kuti wakaipa.
Mm-hmm.
Asi chokwadi chese chinenge chiri kuna Mwari. Inini semaonera angu vamugabe vakaita basa guru munyika yeZimbabwe.
Mm-hmm.
Rinoti mwana wese paari ikwe zvinezvi muZimbabwe paari anoremekedzwa nedzidzo.
Mm-hmm.
Kana asendi yake yechirungu chaanotaura ka. Aninga katerera grade 7 ka mukatarira kune dzimwe nyika dzakaita se South Africa idzi vanoti matric yacho yatomiridzana ne grade 7 yekuZimbabwe.
Mhm.
Zvichibva muhurongwa hwakanga vainavo panguva idzodzodzo ndaivimba kuti vamugabe vakanga vasingaterere mamwe ma adviser vavo nevanhu vakanga vakavapoteredza.
Mhm.
Vavaibatsirana mukutonga navaiva neziva nechizivo chavanga vakaendera kuhondo. Chekuti takaenda kuhondo kuti tisunungure rudzi remunhu wemutema awane kugadzikana zvakanaka. Asinawo manje payakazoshatira manje vakazotanga kuona kuti nawo mari dzinenge dzaakudiwa idzi vari ndivo vakanga vakavatenderedzawo. Mukatarira iye zvinezvi zvisimave vamugadi pavakabviswa pachigaro.
Mm-hmm.
Zvina zvina kuchinja. Zvavakanga vaiita iyo strategy yavakanga vaida vachida kutanisha zita ravo mugabe kuti rishati. Kana richinga rashataka ivo vozoita sekunge vakanaka zvinotavepoka hakuna chachinja.
Mhm.
Ende dai ndanga ndiri nini chitora changu chaitaura kuti aiwa handifaniri kuenda kapa heroes apa nokuti mabvisira avakaita kava haasiri mabvisira akanaka.
Mm-hmm.
Munyika dzatinogara kune manduna kana kuti madzishe nemasabhuku havabviswe nenzira dzavakaita vamugabe hadzisi nzira dzinofadza kunyangwe Mwari kana ani zvake inzira inogumbuka. Saka mukada kutarira iye zvinezvi pari zvino hakuna chati chachinja muZimbabwe.
Mm-hmm.
Zviri kungooma nokungooma asi vandiri kushamisika nevari zhinji vari kutaura kuti vamugabe vane zvavakange vakatadza nezvavaiita asi kufa kwavaiita chachinja muZimbabwe chii?
Mm-hmm.
Tata kuti vamugabe pavakabva iko zvinezvika mari yakuwanika mvura yamo magetsi amo zviri kutooma wese nevese. Maticha zuva nezuva vari kuramba vachingochema havasikuenda kuzvikoro vana havachawane dzidzo yavaiwana kare kana kuti yatakawana isu kare.
Mm-hmm.
Panguva yamugabe maticha vaienda here pasaiki.
Aiwa
ivo vaisenza kumagovernment sector vaitonetsa kuti madokta vari kuenda pasaiki asi vakazotanga manje ivava vanhu vacho ivava vakavatenderedza vari kutonga yezvinezvi vati mudhara ngatimboisawo mari mudzomwe dzedu tarai homwe dzedu dzakabuoka idzi vaakuvapa nzira dzekuti nyika isavakike vakangana kuti ivo vari kuzvara vana vana vachada kuzoita mapurezidendi. Saka iye zvinezvi tomboti mwana wa kana waminitsa kana wani angadewo heri kuenda pauprezidendi kuti achinotonga nyika iyi nemamiriro azaita hazviite because akasvika ipapo ari kuisa mari muhomwe ndochidzidzo chavapo chakadzidziswa. Saka chiri chidzidzo chakaipa. Saka kuti vachipidigura kubva pakuba manje paipa kana pakuita zvinhu zvezvakaipa zvizvi havagoni chavanogona kungorova vanhu mustreet kuvauraya kuvatorera zvinhu zvavo mangwana mari yachinja yatorwa dzaenda mubet mari dzatsakatika dziri mari dzevanhu zvino izvozvo zvazvifadze Mwari
hatide
vanga vari vamwe vatadza futi zvakare kuenda kuvaradzika heroes nekuti mabvisira vakaita haafadzi vamwe vanorora zvavo kwazvimba kumusha kwavoko. Zvinenge zviri zvinhu zvine maropafadzo.
Aiwa, tinotenda. Regai titorowo vamwe vari panhare. Tiri kunzwa kuti pana mukoma Donald vakamirira vada kupinda pachirongwa. Halo, mukoma Donald.
Halo, ndiri maVilas, mazera sei?
Aiwa, taswera. Ingoti gaga gaitaura itinzwi.
Ina ndiona hangu tinonyanya kunetsa tete apa nokuti ndo vakataura ndouyu kai. Ndizvangofani kunyora uyu. Saka imukada kupikisana neuyu wemunhu kuti hati ngombe dzangu ipai nhingima kuzopa uyu asi zvoneta. Ndizvo zvoneta mangwana. Kumadire modire kuforsa munhu kuti aende paHeroes. Iye vasingadi kuenda. Munoti chizvi hazvizopinyi nyika matambudziko mangwana here? Nokuti rangarira vaozvimene mabhena kana mucharangarira zvakaitika pana vaozvimene mabhena. I remember very well kuti munina wavo vainzi vanicolas vakazvindo vava kuti asikunetiwa netiwa nenyaya yekunzi yoda kuposa munhu kuti aende pani paasingadi. Munotirei kudero kuti kana munhu asinga akanyora uyu yavo kuti havadi kuenda pairo zika munotirei kuvaposa kuti aende pairo.
Aiwa, tinotenda mukoma Donald Mambo. Maregai tiende kuna amai Margaret Dongo timbonzwa. Amai Margaret Dongo muri panhare. Tinoona vamugabe vakafira kuSingapore. Izvi zvinorevei? Titaona mamuchinyora apa kuti vakavaka zvipatara nezvimwe zvakadaro. Zvii zvaitarisirwa dai zvinhu zvakanaka munyika semaonero enyu panyaya iyo yekuti vamugabe taakuzovaona vaakubva kuSingapore vari chitunha?
Zvanga zvichitaridza kuti zvipatara zviri muno muzvo hazvikwanisi kuvarapa. Saka zvipatara zvekunze ndozvaikwanisa kuvarapa. Isu tinozviziva tese kuti mamirira akaita zvipatara zvinhu zviri munomu haana kuzvina kumira mushe. Hakuna mishonga, hakuna zvakawanda zvinodiwa kuti zviwandudze murwere. Saka naizvozvo vakaenda kunotsvaga rubatsiro rwekuti vaone kurapwa zviri nani. Zvazvinoreva ndezvekuti zviri kutotaridza kuti zveshuwa munomu zvipatara zvedu hazvichakwanisa kuti zvikwanise kuti zvinyatsorapa kusiripuka kurapa vanhu. Pamusana pekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Aiwa, mashoko makukutu Gibbs.
So Mr. Dongo, I think you are hearing the sentiments of some of the people who are actually phoning here. There's one gentleman who said he doesn't care even if the late former president was buried in Singapore or wherever. And he says it's because of the way he actually handled people in Zimbabwe. He's talking about human rights, issues and all those other issues. And even the economy. He says people are all over the world because of the late former president. To add on to that, he talked about Kukuraundi issues. Says unresolved and still people are talking about it. Can, in a nutshell, can you respond to what people are saying there?
Yeah, and then I think the best person to punish him, Mugabe, is at all he realized what he did is God. Was no human being, a living person, can give the right punishment for what you are trying to talk about. God actually has the final decision for him. That's all I can say. God has the final decision for him.
I see. I was a call. Is Kerubambe Konambo? Can you stay on the line? We've got Umlale Laposo Chama Mhlophe. Baba Mhlophe, kunjani?
Hey, baba, kunjani?
Ngiyaphila kakhulu. Wena ungathi uphose lakho khona.
Nami ngathi I'm very disappointed. Ngalento engiyibonayo eyenzakalayo isikakhulu ebantwini bakuthi abahlala kwamanye amazwe. I've seen quite a lot of disturbing messages, actually, if I may put it that way. People celebrating. I know we have different opinions and different conflicting ideas about how we can narrate the legacy of Mugabe. But for somebody who has had to leave Zimbabwe because of economic hardships and all the misrule under his leadership, to then turn around and give praises and say he was good, we should separate the good from the bad. Mina, it doesn't matter whether he did good or what. If you do good and tomorrow you turn around and you do bad, then I will have to judge you on that. Because, for example, some of us are were born after independence. So we never saw what he did for us. And besides that fact, he never literally owned us anything. So we can't really turn around and see and trace his legacy. We only know his legacy when he was refusing to step out of power, when he was brutalizing people. I remember at some point going to school. It was during the election time. I was in primary. And we had to go through military vehicles that were parading all over the town. It was scary. It was almost like the place is at war. And these are the legacy that we know. Mugabe refusing to step down from power. And I think there's one guy who made a commentary yesterday, one businessman who's based here in South Africa, Mtuma. Mtuma, I think it's Mtuma. He said he was a he said he was a prisoner unto himself. And I think that's a very, very good analysis, because the guy, in as much as he was stubborn and didn't want to go, he had a deep seated fear inside him of not wanting to leave, because he was scared of what would happen to him, because he knew that he had wronged a lot of people. A lot of people were dying for his blood, so he was a prisoner unto himself. And as a matter of fact, instead of being angry for what he did, me personally, I actually feel sorry for him, because he lived a miserable life. He was scared of even going out in the public in the open. You could see how he was driving with his motorcade in the city, always surrounded by security. He was a prisoner unto himself. So it's a shame that we have people who celebrate such leaders in Africa, and you find that these are the people that are letting us down. As long as we continue to have people with such mentality, who only have a limited kind of thinking to say, okay, he was anti-white, so what?
Thank you.
It doesn't. Yes. I mean, this pan-Africanism and anti-imperialism rhetoric, it doesn't put food on the table. You see. And now you can see he died far away in a foreign country. Why couldn't he spend so much money he was spending overseas to resuscitate the healthcare system? His kids were here, and they were living in one of the most expensive places here in South Africa. They were seen going out in expensive clubs.
Hayi ke mfuthu siyabonga sokulomunye sokulungela ecingweni siyabonga kakhulu hayi sikuzwile baba ngakhona kwakade utsho sibili inkosi busise khona ngapho lapho khona uphephe engozini ye-violence khona ngapho siyabonga mhlophe ye what is that abanye basecingweni siyabonga kakhulu Mr. Mhlophe, I think you heard what he was saying. And maybe we can turn to Mr. Kaule for his last word. Just a minute to Baba Kaule, posela kulokugcina sibili ngamafutshane.
Ye, hayi bayizwakala abantu balembono etshiyeneyo ikakhulu abanye bakhona abantu eningi bayakhunona ngesehlakalo sensakade sikhuluma ngaso seku-ground kodwa kwakathi mina bengisithi njengabantu beZimbabwe sikhangelile sabona kodwa ikhona phela linye imisebenzi eminye emihle esiyibonileyo kubaba ikakhulu abanye bakhuluma ngokuthi imfundo abantu bafundile abantu beZimbabwe bafundile baphethe imisebenzi eminye ethize ye ilizwe okunye kwasuka kuba liphutha nje ikokona okufana ukuthi wathi sengasayenelisi umongameli sesitshile waselokhu ebambelele abanye abantu bemonela enjalo yiko kwasukakade kuthiwa ngumagredob ukuthi kwasuka kwasokusenza imisebenzi yakhona lana eminye emihle igcine ingasabonakali kuyo abantu bekhonona ngale endlela kuqakathekile kakhulu ukuthi omunye lomunye nxa esenikwe ithuba lokuthi kaphathe abuse abe lesikhathi lapho azatshiya khona abantu kumelokhu bemthakazelela
ye 10 seconds Mrs. Dongo just your last word.
The last word is that may he so rest in eternal peace is a lesson learned by many leaders from opposition and from the ruling party, specifically the current government, that if you do bad things, people don't forget. If you do good things, people don't forget as well.
Thank you very much.
Sorry.
Yeah, thank you so much. Sorry, we're out of time. And we have to leave it there. We thank our guest this evening, former Toronto Senator Philip Kaule and former parliamentarian Margaret Dongo. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Good night, Zimbabwe.
This is Marvelous Mtlanganya. Huye, I'd like to thank you all the way live streaming with us. Let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei from Washington. Bye-bye.